mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 23 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinoda kukuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vamunangagwa nePollard havangabudiriri kana vakasatawo hurukuro nebato guru rinopikisa. Varimi vochema chema nemvura yarambira mudenga. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kushedzwa kumusangano kwakaitwa vamwe vatungamiriri vemapata anopikisa kupurazi remutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pakupera kwesvondo, vamwe vanongorora zvematongerwo enyika vanoti vaMnangagwa vari kuedza kuparadzanisa vanhu nemapato avanofanirwa kuye vachishanda nawo. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa havangabudiriri mune zvavari kuita nekuti vari kusiya bato guru rinopikisa vachiita hurukuro nevanhu vasina vanovatevera. Muzvinafundo weMasocha vanoti vaMnangagwa vanofanira kuona kuti vanhu vazhinji vanotsigira bato ripi, naizvozvo kuita hurukuro nevanhu vasina vanovatevera hakuna zvakunobudisa. Tabata muzvinafundo Masocha kuti vatiudze pamusoro pePollard uye kuti sei vachifunga nenzira iyi.
Pollard inenge mubatanidzwa wokutaurirana kwamapati akakukwidza maelection eZimbabwe akapfuura aya. Saka vakafunga kuti vafome vagadzire vaumbiridze danho iroro nokupa zita iroro kuti Pollard, kuti mapati akwanise kutaurirana vachidzidzisana kuti Zimbabwe toifambisa mberi sei, vanhu vasarwidzana vamapati akasiyana-siyana. Saka unongova muunganidzwa wamapolitical party mazhinji, mamwe tinongova tohwawo mapolitical party asi kutizikamwa kuti tizive kuti mapolitical party iwawana vanotevera here kana kuti anongova nowakafoma. Asi ndiro mubatanidzwa iwoyo wamapati, chingwari nechinangwa chokuti ngatitaurirane tifambisire Zimbabwe mberi.
Tanzwa nezuro mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachiti havasi kuzopinda muPollard iyi. Munoona sekuti kushaya kwaMDC yavaChamisa kuno mutsauko here uripo unotadzisa Pollard kuita basa rawo?
Handivoni paino mutsauko unotadzisa Pollard kuita basa rawo. That is, kana Pollard ichitiva nebasa zvachose. Nokuti mavonero andinoita ndokuti zvimapati zvacho zvimwe zviri muPollard imomo kuti uzvihwisise kuti zvino vanhu vanozvitevera here kana kuti vakazvivhotera here, zvekare kuti chavanoda kubudisa chaicho chii mumatoksi imomo vachitambisa mari tingangoti nokuungana vabvapo. Hapana chisungo chatinoti tanzwa isi kuti tasunga chakati tichafambisa nyika kusvika pakati. Saka kusavapo kwapresident Chamisa veMDC nokuvapo kwavo handizvioni kuti zvinobuda, setoti isu pamwe kuda zvavasipo kana vakazovamo pamwe pane zvingabuda zvihombe imomo. Asi pari zvino handivoni kuti chii chavanounganira ini kuti vataure chini, pane agenda ipi plus magoals aya aya ndaapi magoals ePollard acho atozonzi aya ndo atasunga aike zvino tasvika pakati pazvisungo zvedu, hatizvioni isu.
So kuona kwenyu munoona sekuti Pollard pairi mamiriro yakaita haigoni kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika here?
Kugadzirisa chaiko haina chainokwanisa kugadzirisa Pollard, nokuti pati hombe inopikisa MDC haipo, ine izwi hombevo munyaya dzakadero dzemumadinao dzano idzodzo totisi kuda kana vakauya president chamisa vemdc panogona kubuda zvihombe vamwe mapata arimo chaizvo chaizvo zvavanondotaura ikoko kumusangano iwoyo hapana unomboziva kuti zvii kungoinda pamwe kwatinoti vangoindavo kunotandara hatizivi kuti chavanenge vataura chizvi pari handivoni hurumende ichichinja matongera ainoita nyika nokuti vanotaura navamwe vamapato vemisangano hazvizobvi zvavataura izvozvo zvoinda maitiro ari kuita pati iri kutonga handivoni vachizvichinja ini
ko iyo Pollard iyi kuti iwane simba rokuti zvinhu zvifambe zvakanaka inzwikwe nehurumende iripo chii chinofanira kuti wane Pollard kunyangwe MDC yavachamisa isimo
ndoona sokuti Pollard zvainofanira kuita kujekesera ruzhinji rweZimbabwe neInternational Community nyika dzose kuti chatiri kuunganira ndechakati number one chakati number two chakati number three chakati saka tagara pasi panapa tikabvumirana zvakati kuti tobva pano toita zvakati tovonavo isi kuti zvacho zvanzi zvaitwa nyika dzose dzoonavo zvanzi zvaunganirwa zvacho zvikabvumiranwa zvikataurirana zvikanzi tichazoona kuti tozviisa pakati zvaitwa here asi toona kuti kana vanhu vaendako vanongondoverenga pamwe maspeech avo vabvapo waenda waenda saka handivoni magosa acho chii chavanoda kuachivha toti isi kuda vanoda kuti vanhu vasarwidzana vamapati akasiyana siyana vemdc vachirovana kana kurohwa nevezanupf asi hapana zvatizvioni zvavanoita isi kungoendavo kunofara pamwe nokutaridza navo minda nehove zvatatichiona pamaindaneti apa chinangwa chavo ndechei ngavachibudisirevo pachavo
tinoona mutungamiriri wenyika vamunakagwa vachitora nguva yakawanda chose vachisangana nenhengo dzavo idzi dzePollard munoona sokuti kutambisa nguva yavo here kwavari kuita kana kuti munoona sokuti vane chimwe chinangwa chinogona kuta mapudzi takatarisa mberi uko
mavonero andoita ndokuti mutungamiriri purezidendi Mnangagwa vakangwara zvikuru zvavari kuita izvi vanoona kuti zvichazovabudisira zvibereko mberi kunoenda nokuti vari kuratidza kuvagari vomuzimbabwe pamwe chete nenyika dzose dzapasi rino kuti ini ndiri munhu kwayo unoda kutaura navanhu asi kuti vamwe vavanhu vacho havadi endezve vanhu vacho vavari kudaidza ikoko uku vanhu vasingativoni kuti inotonguva nzira yandiovona sokuti kutokambena uku kwamaelection ari kutevera ari kuuya maelection omuzimbabwe uno kana vava kuzofamba neshoko iroro kuti handimunondionazve indinovadana kuti zotaudzana navo asi ivo vanenge vasina zvokutaura nezvimwe saka vanotozviita vachiziva semunhu wagara mupolitics chaizvo munyaya dzezvematongerwo enyika izvi vari kutounganidza hazvishamisi kuti vamwe vavo vari kuenda ikoko kumusangano iyo vachatozoenda kuzanupf vani takaona umwe mutungamiriri pakongresi yezanupf yavakaita pakutanga December wakatobva kupati yake akaenda kuna vamunangagwa ndo zvavari kuitira ipapa kuzama kutotaudzana navava kuti uyai tibatane pano kumaelection ari kuteera vanhu venyu vandivhotere saka havangangozviitiri pasina chinangwa chacho mberi chikunoenda uko
takaona iko zvinezvi svondorapera iri vaimbo vamutungamiriri wesouth africa vatao mbeki vakasvika muzimbabwe vachida kuita hurukuro navanhu vakasiyana siyana kuti vabatsire kugadzirisa mamiriro akaita zvino mune vimbo yekuti vambeki vakakwanisa kuzviita izvi here
handivoni kuti vambeki vangakwanisa kuzviita izvi nokuti handi kutanga kwavo kuuya kuzogadzirisa zvinhu vakambouyazve vamugabe vachipo zvavakagadzirisa ndio zvavakagadzirisa vakamboenda zvekukenya uko vakandogadzirisa kwose kwavanoenda zvigadziriso zvavo izvozvo hazvii zvigadziriso zvinosara zvichibetsera vanhu munhuwo zvake uyo pamwe unenge ava kungoti arega ndionekuona mapepa ndaenda ndandodai ndikati iniitai zvakati asi zvirongwa zvake semunhu uno ushamwari nezanupf kubva nguva yehonde handivoni kuti ungava munhu ungatrustiwa namaopposition kuti ayananise kukonana kuri kuita mapolitical party ari muzimbabwe saka unongofamba hake unozikamwa maitira ake unozikamwa ushamwari hwake kwakarerekera unozikamwa saka kungozikamwa ikoko kunoitira kuti zvaari kuita izvi zvisanatsokubata pakuyananisa mapolitical party omuzimbabwe
Professor Elliot Masocha veDeepfry University mazvita chaizvo
Muzvina fundo Elliot Masocha ve Defra University vari parunare ku Ohio muno mu America ne Studio 7. Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vawanda chabikwa vanoti mvura ikasana yasvondorino varimi vakawanda vacharasikirwa zvakanyanya nembeu dzavakadyara. Varimi vari kugunun'una kuti kusanaya zvakanaka kwemvura uye kudhura kwembeu nemafertilizer kuri kuvasiya vari panguva yakaoma. Kuti tunze zvizere, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachabikwa.
Mhaka wedu vanga vatanga zvavo zvakanaka wakatinonokei asi zvemaitinoachinja kuitawo mhaka yedu yanga yatanga mvura inaya zvakanakanaka pakati pemwedzi wapfuura waNovhemba. Vanhu vakadyara vakatanga kudyara vanga vakadyara vaembeu dzamira zvakanakanakawo asi pakazoitawo pakambopisa pakatapa ndokwakwa yanaya futi apa sofa kupisa futi mbeu dzaa kusvava svava saka zvinanyanzomira mushe asi hatina mbeu dzati dzaoma kuti taita tapedza kune nzvimbo dzakadzikuomerwa panguva yatirinei kunyanya nzvimbo dzima natural region aya yatinoti region 3 zvidzika 3, 4, 5 ikokoko kure kusvava unyoro hwaakudiwa asi kune region 2 na1 kutoti pana marondera macheke hwedza vana bhindura shamva urwi kuri kuchiri nani pari zvino pari zvino 1 and 2 2a 2b y kuchiri nani asi kunokoso kwa takuida mvura zvokuti ikasati naya svondo irori ratiri kupinda iri tinenge takutanga dzimwe nzvimbo tiri takutanga kutoverenga kuti taruza chii nekuti mvura iri kudiwa zvoshuwa chaizvo chaizvo. Yapawo mukana kune vamwe vanga vasati vawana mainput vanhu vari kumhanyisawo varimi vari kuitirwa kunzi aiwa kutimirira mvura vakasapedza kudyara vaye hatichimhanya tidyari kuti inouya iyi kuti mvura yedu ichauya iyi katida kuti number 3 vakatanga ekutanga echipiri pakuya number 3 ichiwane tapedza kudyara tose nekuti kumberi uku tinenge tanonokesa.
Asi varimi vamubhenge vachichema chema nekudhura kuri kuita mbeu zvaamira sei mazuva ano pane chachinja here apa?
Panozachinja achitaura nyaya yekunzi kudhura kudhura uku kudhura kwemafiga akutaura mafiga akura tiri vanhu vanga vakajaira kushandisa maus dollar maora namba diki mbeu dzedu dzemwaka yepakati nepakati tiri kumaus dollars dzaisvika kuma 65 to 75 dollars per 25 kg. Now vari kutengesa vacho vari kungoshandisawo interbank womatpula figa iroro nokuti mari yedu haisi 1 to 1 neus dollar saka ndo patiri kuona tichirasikirwa ipapa kuti mafiga akura uyezve vembeu nevemushonga nevemafertilizer vachifamba zvavo vachifamba nevachireta zvavo neinterbank iyoyo kumurimi uku mbeu dzemurimi hatsuka purise yacho kumurimi haisi kufambidzanawo neinterbank iyoyo saka ndo pano dambudziko rakakura ipapo dai zvaifambidzana zvese kuti mbeu yakuita izvi hanzi 65 times mari yakadai mari yakadai murimi wo kana arimawo mwedziwo zvimwe chete zvavarima izvozvo zvokuzomwetwawo interbank iyoyo zvakadai zvinofambirana zvakadai pasina kana anochema.
Ko kucommand varimi vanga vachimbochema chemawo kuti zvinenge zviri kutora nguva kunyora mapepa acho kuti vawane rubatsiro pane tichagadziriswa here?
Ya ichokwadi ichocho kuti varimi takavhuka kanonoka programu yacho yakatinonokeiwo kuti itange kupindwa mairi yatinonokeiwo kudaro varimi vakanonokawo futi kune vakakurumbidza vakakurumbidza kupinda mairi havana dambudziko rakanyanya vakazononoka ava vanhu vakanonoka vachimbomira vachimboti vasina shuwa nekuti kubhengi kungaite here vanhu vakazovhunduka vawandisa manje saka sistemu yacho yakabva yatadzirira kuti ifambidzane neuwandu hwevanhu saka ichokwadi ichocho kuti nanhasi kuchine dambudziko kwaa dambudziko rekuti mumwe haasi anyorwa izvi mumwe haasi awana izvi kunyanya fertilizer compound d yanga ine dambudziko rakakura chaizvo asi ndinofara kuti kugara nezuro zvinhu zvachinja yaakuwanikwa urongwa hwakachinjawo zvaanani chaizvo kuti varimi vese vakanyoresa ava vakwanisa kuiwana asi mwaka ndo ukurapa uchitiza.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vawanda chabikwa vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti kushandiswa kwedhora rekuAmerica muZimbabwe kwave kuwedzera zvine mutsindo kunyange hazvo hurumende yakarambidza kushandiswa kwaro mwedzi mitanhatu yapfuura. Mudaily News mekare mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti havasi kuzoita hurukuro navanelson chamisa kunze kwemuunganidzwa wePollard. Mukroniko mune nyaya inoti mabhazi anotakura vanhu kuenda kumaruwa akwidza mari inobviswa nevanhu pazororo reChristmas vachiti dhiziri riri kunetsa kuwana. MuHerald mune nyaya pamusoro pevanhu vatatu vakakuvara nezuro mushure nokunge mapurisa apfuura kombi yakanga yakavatakura payakatadza kumira paroadblock pamabook turn off. Zimlife.com inoti gore rinouya Zimbabwe ichashandisa mamiriyoni zana nemakumi matatu nematatu emadhora ekuAmerica kutenga chibage uye kuona kuti mutengo wacho haunyanyi kukwidzwa. NewZimbabwe.com ine nyaya yomutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa avo vakati kuti vanhu vanyatsokubatana nyaya yekukura hundi inofanirwa kugadziriswa. VaChamisa vanoti kunyange hazvo ZANU-PF nePF ZAPU zvakanyorerana chibvumirano chekubatana, kukura hundi nokusaenzana kwevanhu zvinoita kuti vanhu vaomerwe nokubatana. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokukokai vateereri veStudio 7 kuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Pamusoro wevakuru veStudio 7 vana wande mose nevamwe navanoti Poland vanotaurirana vamwe vachiramba kutaurirwa vamwe. Poland ibato restore sei vamunangagwa zvekuda kuita zvavanoda vasingadiwo zvinoitawo vamwe. Ivo vanongoita zvavanoda kungoti ini ndoita zvandoda nevanhu. VaChamisa havarambi zvinhu zvekusheya hamwe nepakati tigovanhuwo nepakati. Ivo semutungamiriri vaifanira kutenda zvinotendewa mapato avo haana vanhu saka nyengera muPoland bato rine vanhu ndo rinosiyiwa nemhaka yekuti nechikonzero chekuti havadi zvinoda vamwe. Saka musangano unga hakusi kuvaka nyika kuputsa ivo varivo mutungamiriri havadiwo vari kuguta vari kudya. Saka munhu ari kudya unonetsa haana chaanoda saka VaChamisa havarambi nyaya igugwe nepakati mupakanyika yasvika pakuzvitonga nokuti vanoti hwani vanorova vanhu tu vanenge vachiponda vanhu vachirova nematanda mapurisa achirova vanhu masoja achirova vanhu vachipfura vanhu saka zvinhu zvakaoma munyika. Saka havarambi VaChamisa varambe vakashinga chirambiwa Mwari azvipindire vasangoita sekuti ivo ndo vana Mwari vanongotaura zvinonaka asi Mwari apindire karangwa nditaure.
Hey, kwazwai vashamarari veStudio 7 vanotanonoka vande muri sei ana nkomo ikoko tinokumbiravo mufundisi Simango andipewo vhesi inowanikwa inotiyo Jesu akazvagwa musi wa 25 December mukati mebhaibhiri ndoda chapter yacho.
That's why Chamisa achitaura achoti poradio hai kutambisa nguva vanonoona nakufa musei. That's why chinzi extended mazanu PF oga oga ngavatiitire zvakanaka ava vanenge vanopengawo zvake vangwena havana direction weporadio.
Marara seiko paStudio 7 vajonga kandimire nevamwe venyu mese tinokutendai nebasa guru ramunotiitira ramunotibatira kutipa nyuzi mukati menyika yedu. Ini ndoitwa Save ndiri paQueenstown handiri kudo hangu kungotendawo nemashoko ava madhuku kuti yezvino izvi munenge maakuitawo muchionawo zviri mukati menyika nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Ende tinenge taakuona kuti kukanhu kenyu kamuri kuti kaPollard ako munenge maakuita muchiona kuti kutamba nenguva hamuna zvamuri kuita ba. Nekuti tikaverenga 6 months dzamapinda mukaPollard kenyu hamuna chamati mabuda nacho ba. Saka taitokumbirisa kana chiri chikwati chekuti muchaenda munoudza vamunangagwa kuti nyaya yenyu yekuti muvandudze bumbiro remutemo munovaudza kuti vanhu vezimbabwe hatitombodai izvozvo ba. Kutotenda kana maiono iri pfungwa yakanaka imewa madhuku chibva imaizadzisa muende munovataurira kuti pfungwa iyoyeyo chete vanhu vezimbabwe vari kuti kwete. hatichizvo zvakadaro. Mapaza nyika nyika isina kana chinhu, zvipatara, zvikoro, everything. Vamugabe vaitori nani, everything zvaparara, everything. Ine izvi mavada kuparadza zvine bumbiro remutemo.
Makadini vashamarari veStudio 7. Mangwanani ano emusi womuvhuro, musi wa23 December 2019. Ndinoda kukutendai nekuchirongwa chino. Mashoko angu ano anoda kutaura, ndoda kutaura nezvemurume unonzi Obed Gutu. Obed Gutu haaiti politics asunoita ruvengo. Kwezvo ukatarisa zvinhu zvaari kutaura, kana uchiona kuti haudi kutaura unofanga kurega. Waimbova kuMDC ikoko, asi iye zvino ukatarisa zvinhu zvawa kuita, unoratidza kuti uri munhu unoita mapersonal grudges naPresident Chamisa. Hausiri kutaura nezvemamiriro epolitics zviri muZimbabwe. Nonga Pollard yamuri kuita iyoyo unonyatsokuzviona kuti izvozvi zvichunhu chamuri kungoita yawasting time. Muri kungomwati yaPresident Munangagwa everyday muchinyepa, hei isu tinogona kuzodai, tinogona kuzodai vachinyepa. President Munangagwa vatonetsa vonemi, nokuti vanoona kuti zvinhu zvamuri kutaura ndezvenhema zvega zvega, hapana chiri kubuda. Izvozvinhu zvamuri kuita, history repeats itself. Kuma1970s zvakaitika kuma78. Vana Chirauna naStone nana Mzorewa vakanyepera Smith, isusu tinogona kumisa the struggle, uya timweti vachimwati vachipuwa incentive sezvamunongoitawo kupola dikoko. Asi chakabuda hapana, hamuna kukwanisa zvekare kumisa the struggle. Pamaitaura kudaro ndo pakatoita intensify the struggle, zvokuti pakatozorogwa dzimwe futi kudarika zvamaifungidzira henyu. Nuka Smith azoona kuti no, I'm wasting time chimubati nematsotsa. Zviri nani kuti ndiinde kuLancaster House, ndtaura nedzimwe nyika, ndiinde kuLancaster House. Zvinhu zvigadziriswa, vanhu vanosarudza hurumende yavanoda. Of course tikaita 1980 tikasarudza munhu wataida yaiva ZANU-PF iyoyo.
Tinokutendai veStudio 7 nokuti panhau dzakanaka, nhau dzinoterereka, nhau dzechokwadi. Tinokumbira kuti murambe makadaro, tichingokumbira kuti dai vonyika yedu yanaka, tatambura nemuno mujoni. Nemazinta tinodaidzwa nawo muno akaoma veduwe. Tinokumbira kuti dai nyika yedu yanakavo, zvinhu zvose zvaita zviri nani zvaendawo panzvimbo kuti tigoina kushanda tiri kumusha. Tariraivone tinosiya mhuri dzeri dzichitambura. Apa mari yechikoro vanokwidza, vana vadzidzi kuzvikoro, tinongotambura.
Vanhu vane pfungwa dzakawanda dzakadzika nenyaya yemamiriro akaita zvino muZimbabwe. Ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Muchuchusi weSudan anoti atangidza kuongorora mhosva dzinonzi dzakaparwa nehurumende yaimbove yemutungamiriri wenyika vaOmar al-Bashir mudunhu reDarfur. Kurwisana pakati pemauto ehurumende nevagari vemuDarfur kwakauraya mazana matatu ezviuru zvevanhu, vamwe mamiriyoni maviri nehafu vakamanikidzwa kutiza misha yavo. Sangano reUnited Nations rinoti maPalestina anopfuura mamiriyoni maviri anogara munzvimbo dzakapambwa dzakaita seGaza vakatarisana nematambudziko, uye panodiwa mari inoita mamiriyoni mazana matatu ane makumi mana nemasere emadhora nekukurumidza. United Nations yakaparura chirongwa chinonzi 2020 Humanitarian Response Plan chokubatsira miriyoni nehafu yemaPalestina vari mumatambudziko. Regai timbonzwa mashoko ezuva reKrismasi achibva kuna Reverend Andrew Mdarara.
Ndinokukwazisai mose muzita Jesu Kristo tenzi wedu, akafa akamuka nezuva rechitatu. Kana takatarisana nenguva yeChristmas, tiri kutarisa nguva yatinoona rudo kwaMwari Baba kunotaugwa naJohn achiti Mwari akada nyika akaipa mwanakomana wake mumwe chete Jesu Kristu kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi kuti ave noupenyu husingaperi. John wataura zvakare achiti muna chapter 1 pakutanga kwaiva neshoko, shoko richibva kuna Mwari, shoko riri Mwari. Verse 14 inoti rikashanduka rikave nyama rikagara pakati pedu. Kana takatarisa nanenguva yeChristmas, tiri kutarisira nguva yetarisiro yokubarwa kwemudzikinuri wevanhu vose. Munguva chaiyo yaakaberekwa Jesu Kristu, vana veIsraeri vanga vari pasi peutapwa hweRome, asi vanga vane tarisiro yokuti Mesaya achaberekwa agovasunungura. Saka ndikati munguva yeChristmas inguva yatinofanira kusimudzira tarisiro yedu kuna Mwari, zvisinei kuti mamirire ezvinhu anenge akaita sei, asi tinoramba tichiti tine tarisiro. Tarisiro yedu ingabvepiko? Inobva kuna Mwari uyo akada nyika akatuma mwanakomana wake mumwe chete, Jesu Kristu. Ivai neChristmas yakazara netariso netarisiro muna Kristu Jesu. Nyika yeZimbabwe, Merry Christmas to you all. Amen.
Tinotenda Reverend Andrew Mudarara nemashoko avo.
Apo Jesu anouya kutora varume, anotora vakanaka.
Jesu anouya kambo katanzwa kubva kumuchakafu Oliver Mchukuti. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vamunangagwa nePollard havangabudiriri kana vakasaitawo hurukuro nebato guru rinopikisa reMPC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa. Varimi vochema-chema nemvura yarambira mugenga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.